Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. ZANU PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, kukuwo ZANU PF ichiti yakakundawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviri kubuda musarudzo dzekumaruwa zviri kuratidza kuti ZANU PF iri kutungamira musarudzo dzakaitwa nezuro. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Mashingo West, Mashingo South, Mudzi North neMarondera West. MDC Alliance yakunda kuGwanda Central. Munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati vafara nezvabuda musarudzo pari zvino.
Marizaus ari kutifadza somusangano weZANU PF ari kuratidza kuti makandidates edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikwikwidza.
Munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Kwerotaura maresults ema constituency 7 chete. Pama constituency 7 ipapo tirikuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iripo Gwanda Gwanda Central. Asi pachine maresults achiri kuuya, saka tichaona tichazwa futi timu dzedu kuti dzinoti chii dziri paground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa, vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vafotera zvavanoda. Ndinovimba kuti havazochema naramangwana, nekuti kumashure kwanokuziva kwavakabva. Munhu agona kunokunda maRe Central Constituency munhu asingapinde muvanhu, asingataure muvanhu, munhu wavanoziva kuti haana chaanoita. Saka naizvozvo ndozvido zvavo, ndozvavada. Saka vachaita sei?
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Ende sezvamangonzwawo, bato guru munyika yeZimbabwe, ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira. Hatinganyanyoda kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovanaunza maresources, asi ndirangozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwo zviya zvatanga. Vamunangagwa vatanga kutungamira, ende zvapo ndozvabuda zvatinoshanda nazvo so far. Ende zvinotaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuZimbabwe iri mumaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo, kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda, ukuwo ZANU PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
ZANU PF iri kutungamira zvine mutsindo musarudzo dzeparamende mudunhu remasvingo pari zvino iine zvigaro zvipfumbamwe kubva pagumi zvabudiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
MDC Alliance inotungamirwa naNelson Chamisa ndiyo iri kutevera ZANU PF mudunhu remasvingo mushure mekukunda mumasvingo eBen. Muguru weZEC kumasvingo vaZEC Spudirai vaudza vatori venhau dzabuda musarudzo munzvimbo dzatumirwa kwavari panguva yekupera kwezuva asi vati zvimwe zvichiri kuuya. KuZaka West vaOfias murambiwa veZANU PF vakunda vaFestus Dumbu veMDC Alliance. Kumasvingo South vaClaudius Marongo veZANU PF vakupanga vachiteverwa navatawanda mavhairi vePeople's Rainbow Party. Sazvigaro veZANU PF kumasvingo vaEzra Chadzambira vakundavo vachiteverwa naAmai Rozwita Madzivire veMDC Alliance. KuChiredzi West, Chiredzi East neChiredzi South, ZANU PF yatora matunhu ose ikakunda zvakare kuZaka East neKuZaka Central. Vapudurai avo vaibve mudzidzisi uye vari nhengo yeZANU PF District Coordinating Committee vasati vaenda kuZEC vati sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye vanhu vemasvingo zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana pane vakanyoresa kuvhota vakavhota nezuro.
Svingo province vanhu vakavhota varume vaita ivo this is 217,032 madzimai 295,617 ndikati ndozvinobva zvati pa 83% yemari dzisati vhota dzakakwanisa kuvhota. Then matizaus acho anoanaunzwa kutanga paward pana awards election officer ndopa naanaunzwa malocal authority results. Then abvapo anozoenda pa constituent kumatsenda ndopa naanaunzwa maresults IMP. Then presidential results anoenda straight ku Harare kwa national command center ndokunoanaunza a president. Saka sizo tutore izvi makanzi akatoanaunza ma MPs dzari kuprocess kuanaunza izvi. Then kana azouya kuno mamwana uya kunoko tingata kuchi work out tiwane ma provincial councils nema senators ne National Assembly Women Quota and over from Brazil sheet.
Vapururai vati vachabudisa zvimwe nekuunzwa kwazvichaitwa kuhofisi yavo. Mashoko ari kutambirwa anoti ZANU PF yatora zvigaro makumi maviri nezvitanhu, MDC Alliance ikatora chimwe chete pazvigaro zvose zviri makumi maviri nezvitanhatu mudunhu remasvingo. Musarudzo dza2013 ZANU PF yakatora zvigaro zvose zveparamende mumasvingo. Hatina kukwanisa kubata vakunda nevakundwa musarudzo kuti vatipe pfungwa dzavo. Musarudzo dzekumakanzura MDC Alliance yakunda ZANU PF mudhorobha remasvingo apo yatora zvigaro zvinomwe pazvigaro gumi zvirimo. Dhorobha remasvingo raswera rakanyarara vazhinji vakamirira kunzwa zvabuda musarudzo asi vamwe havasi kufara nemushure memashoko ari kubuda mumasaisai. Vatore muchikwanda vati vaswera vakamirira zvabuda musarudzo asi zviri kubuda mumasaisai zvavatyisa.
Ada takamira official statement rinotsanangura kuti mavhotsi akafamba sei kunyaya yemaMP yavo, but pari zvino svanguva dzino hatisati tanzwa kuti marizao dzachona rofisha vakamira sei. Asi zvatiri kungonzwa kumaindaneti kumasocial media ari kutaurawo kuti MDC inenge yatira kashwei nezano zvokuti nemamwe makore mashanu kuti tichingotambura.
Vamwewo vakaita savaota mataranyika vanoti vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika pakati pavaNelson Chamisa veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZANU PF.
Isu tamirira kunzwa zvemukuru wenyika zvokuti tiri kunzwa zviri kubuda pamasaisai kuti MDC yakaruza kumasvingo, asi chatamirira hedu ndechekuti zvokuti kumapresident uko ndiana hwina.
Asi mumwe mutsigiri weZANU PF vaDavid Guyo vati vatomirira kuita mabiko vachipemberera kukunda kwemusangano wavo. Ndakamirira Studio 7 Mazingo, ndini Gandri Maramba.
MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro nekune rumwe rutivi, ZANU PF ichiti yakakundawo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi, mumwe wevatungamiri vemapato ari mubatanidzo weMDC Alliance vatenda ibiti, vati vachamisa vakakunda musarudzo dzanezuro, asi commission inona nezvesarudzo, yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, iri kuita madanha kunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Vabiti, vati seMDC Alliance, vakabatanidza zvose zvakabuda musarudzo dzanezuro, vakawana kuti vakakunda musarudzo idzi.
Tine ma results ata collecta from ma results edu and zviri kushoti vachamisa varova vamunangagwa zvinonzwisa tsitsi asi tiri concerned nenyaya yekuti deck yacho iri kunonoka kuannounce ma results mugore ra 2013 yakazoannounce ma results muso wa 5 May sabvota muso wa 28 March 6 weeks so tiri kuti isu deck ngaino announce ma results iwayo anozoconfirma nezvatinazvo tiri kuti zvakare kune vada kuba election ndataura nyaya yekuti varikuramba kuti vama V11 ndataura nenyaya yekuti izvo vari kunonoka kuendesa maresults kuma polling stations ndataura nenyaya yezvekare kuti vakuita basa rekuta manufacture fake news manyepo
nekune rumwe rutivi munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatiwo bato ravo riri kutarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu tozva kuti maresults achauya achanounswa neZEC. Isu hatazive tozva aya atapiwa pano anoratidza kuti tiri kuhwina mamwe takaamirira. Ava vane avava vanobvumidzwa nomutemo kupenga. It's the right of everyone to be insane.
Mushure nezvataurwa navabiti, vatsigiri veMDC Alliance vabva vatanga kupemberera panze pemuzinda weMDCT yavachamisa. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vakili emnyamutsikwa vati vachamirana vachamisa kunyange zvodii.
Ndinozvitambira nomufaro mukuru chaiwo nokuti ndozvatati takatarisira tese nyika yese.
Zvichakadai vabiti vapomera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga mhosva yekuronga zvekuuraya vachamisa pamwe naivo vabiti.
Ndataurazve zvekare kuti vachiwenga vapa direction yekuti vachamisa neni tipondwe.
Mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Cherif Charamba vati havasati vanzwa kuti nyaya iyi yakamhanharwa kumapurisa here kana kuti kwete asi vamangwana avo vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri wezanu PF vati hapana chikonzero chekuti vachamisa navabiti vaurayiswe nebato ravo.
Vachiasasinetirwa chii kungonotsvakawo nezvinhu zvisina nebasa revana vezimbabwe vatotaura vanoziva kuti bato rinoamirira nderipi hakuna munhu anoda kubata munhu akaita satendai biti ane chiiwo chaangapa kumunhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vasimon kaya moyo kana ivo vachiwenga kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Yechino ichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 chikunguru kusvika musi wa 7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwao, vanoti vanhu vanofanirwa kutambira zvinenge zvabuda musarudzo pasina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakatuma vaongorori kuZimbabwe panguva yesarudzo avo vari kuti sarudzo dzakaitwa murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu vanofanirwa kutambira zvichabuda imomo. Pari zvino, handisati ndanzwa macomplaints ekuti pane tsoro dziri kutambwa here kana chitsotsi chiri kuitwa. Saka kana maelections are free and open, tinofanirwa kuti tiadi tiaaccept. Ndo inonzi democracy ka. Haungati democracy idemocracy kana zviri zvangu chete kana zviri zvandinoda. Zvikasabuda madiro angu handizvidi haisi democracy. That is not democracy yatinoda. Tinoda kuti vanhu vedu vadzidze vakure kuitira kuti kana pati yako ikasawina gore rino moziva kuti the next 5 years mugara wamuchidi muchirongana muchicollecta mafundraising nyenyu muchicollecta mari kuitira kuti pamunodzoka mugo hondo yakadi yakakura ndo inonzi democracy kwese kurovana pama street because party yako haina kudi haina kuwina vanhu veZimbabwe vedwe ngati kurei democracy inoti may the best man win. Kana yako isina kuwina, you wait until the next election.
Tinoona zve mune vanyarikani vanobva kusangana renyu reAfrican Union vanga vari kuongorora sarudzo idzodzi dzemuZimbabwe. Vari kutii pane zvamuri kunzwa pari zvino nemafambiro akaita zvino.
Zvandiri kunzwa pari zvino zvinhu zviri kufamba nemugwara. Havasati vaona havangati irregularities kana kuti tsoro dziri kutambwa kana mashenanigans. So far zvinhu zviri kufambira mugwaro zviri izvo zvatongwa kuti didi tinzwe. Ndokusaka African Union yakatimira maobservers early kuitira kuti vatange kuona zvinhu before kuti vaone nguva yokufamba nyika yese vachiongorora kuti mavoting stations akamira sei, maregistration process akamira sei, kana vanhu vachiuya vanopinda vakamira sei. Kume kwashuva kuti hapana kana tsoro dzingambotambwa. Kume kwashuva kuti mikana yese kana maburi yese anga aripo ekuti vanhu vangakwanise kutamba tsoro avharwa. Saka African Union is very satisfied. We are very proud kuti Chairman Musa Faki Mahamat vakatumira in advance and vari kuita basa
ravo. Avo vanga vari mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwavo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari pamuzinda weStudio 7 muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch rinoti riri kuenderera mberi nekuteverera zviri kuitika mukuverengwa nekuburitswa kwezviri kubuda musarudzo. Mukuru wesangano iri kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti chirongwa ichi chanonoka kutanga uye hazvisati zvanyatsojeka kuti bato riri kukunda nderipi kunyangwe hazvo mamwe mapato ave kutopemberera achiti akunda.
Mukuru weZEC muzvare Priscilla vari kutaura iko zvino kuti kune dzimwe nzvimbo vachiri kuverengedza zvakabuda musarudzo, asi vatanga izvozvi kutaura padanho revamiririri vemuparamendi kuti ndivape vakakunda. Vakatizve ivo zvakabuda musarudzo pamukuru wenyika zvichataurwa mazuva mashanu asina kupera, asi havasati vapedza izvozvo. Vebato rinopikisa reMDC Alliance vanga vari kugununa vachiti kunonoka kwazviri kuitwa kunenge kuri kuita kuti pabikwe kana kuvhiringidzwa zvakabuda musarudzo.
Totarisawo kuti ivo veZEC vambenge vachitaurawo kuti hazvitenderwi kuti vanhuwo zvavo nevemamwe mapato vaburitse zvinenge zvabuda musarudzo. Zvinofanirwa kufamba sei?
Hongu pamutemo veZEC ndivo vega vane mvumo yekutaura zvinobuda musarudzo, asiwo zvakare mutemo unoti panovhoterwa pega pega panofanira kunamirwa panze pamadziro bepa rinonzi V11 fomu rinotaura kuti vanhu vavhota sei panzvimbo iyoyo.
Ko, izvowo zvekuti zvabuda musarudzo zvinonamirwa panzvimbo dzoso dzose paari kuvhoterwa hazvizogoni here kukonzeresawo mhirizhonga?
Iko zvino mhirizhonga yanga yava kutoda kutoti ingangomuka ndeyekuti kune dzimwe nzvimbo dzinoita idzo zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana 21% kusina kunamirwa mapepa iwayo, zvosimudza pfungwa yekufungira kuti zvichida paroda kubirirwa. Saka vanhu vazhinji kunyanya vebato reMDC Alliance vari kutogununura nenyaya iyoyo kuti kune mhaka yei mutemo uchiti namirai asi munzvimbo idzi dzakati wandei mapepa iwayo haana kunamirwa anotaridza kuti vanhu vavhota zvakadii panzvimbo iyoyo.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti nyaya yekuti vakadyidzana neRussia musarudzo haisi mhosva yekuti vangatoendeswe kumatare edzimhosva. VaTrump vashorawo zvikuru vari kuferefeta nyaya iyi vaRobert Mueller. vamwela vari kuda kuona kuti icho kwadi here kuti vaTrump vakadyidzana navo muna 2016 munguva yesarudzo zvakapa kuti vakunde. Mutemo wesarudzo muAmerica hautenderi kuti nyika dzekunze dzipindire. VaTrump vanoti amai Hillary Clinton vavaidyidzana navo ndivo vaitodyidzana nekushanda neRussia. Aya mashoko mamwe chete akataurwa negweta ravaTrump vaRudy Giuliani paterevhizheni yeFox News. Vasori vemuAmerica vanoti vane humbowo hwekuti North Korea iri kugadzira imwe nzvimbo yekugadzira zvombo zvehondo zvemuchadenga pedyo nenzvimbo yeSenamdong. Bepanhau reWashington Post rinoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti North Korea iri kuramba ichigadzira zvombo, kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vakatsidza kumutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti havasi kuzogadzira zvimwe zvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro pamusangano wavakaita kuSingapore. Chirongwa cheNelson Mandela Washington Foundation chiri kuita musangano mukuru nhasi muguta reWashington DC, umo mune vechidiki vekuAfrica mazana mapfumbamwe kubva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosvikawo makumi matatu. VaShepherd Nyambayo vanoti chirongwa ichi chamubatsira zvikuru kuvandudza mafungiro avo nemaonero muupenyu.
Yali chirongwa chakapatsurwa kuti chibatsire vana vevhure Afrika vachari vari kusimukira, vana vari kuita zvinhu zviri kuunza kuti Afrika ibudirire, vari kuwanikwa muzvikamu zvenzvimbo dzavanogara vachibatsira vagari vemo. Saka ava vana vacho vanenge vari vana vari kutanga mabhizinesi nevana vari kubatsira mumatongero ezvinhu zvinoitika muzvidimbu zvenzvimbo dzavanogara.
Zvii zviri kuitika muDC nhasi mamuri?
Saka vana vanobva kunyika dzese dzemuno muAfrica vari kusangana vachikwanisa kuti vataure maererano nezvinhu zvavari kuita munyika dzavanobva kwavari. Isu vekuZimbabwe takaya kunoti about 42. And neuwandu hwedu tinenge tichikwanisa kuwana mukana wekuti tiratidzane nevamwe vanobva nemhuri yese yeAfrica kuti ndezvipi zvinhu zvatiri kuita iko kwatiri kubva kuZimbabwe. Nazvo tinenge tichitsvaga nzira dzekuti tingakwanisa here kushanda navo imo muZimbabwe, nekuti sekuoneziva kwenyu Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYali 2018 vaShepherd Nyambayo vachitaura vari muno muWashington DC. Mumwewo musikana ari muchirongwa ichi muzvare anoziva Marindire anoti pane zvizhinji zvavachanoshandisa kubva mune zvavadzidza muchirongwa ichi.
Tadzidza zvikuru maererano nenyaya yekushanda pamwe chete sevana vemuAfrica. Kazhinji unowana kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka but tiri kuzviita munhu nemunhu tisina kubatana. Saka chinhu chandaunyanyowana pachirongwa ichi ndechekuti tinofanira kushanda takabatana kuti nyika dzedu ende kuti Afrika yacho ibudirire hunge tiri kushanda takabatana.
Vamwe vakabvawo kune dzimwe nyika vamuinavo ikoko, chamunoona sekuti muchagona kuzoita pamwe chete navo chii muchienda kumberi?
Ndakanyanyobatwa negadzira nzvimbo kana zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nemunhu wese, angava munhu ari ane disability anofanira kunge achiwanawo kodzero dzake zvakangoenzana nemunhu asina disability yacho. Zvirongwa indinoshanda ndiri education, munyaya dzekudzidza dzefundo. Vanhu vane madisability havakwanisi kuinda muzvikoro izvozvo, pamusaka pe zvivakwa zvacho hazvina kugadzirwa kunzi vanhu vane urema ihwohwo vakwanise kupinda muzvikoro izvi. Saka ndiyo imwe nyaya yandiri kuda kuenda ndichinoshanda nayo ndichibatana nevamwe vari mune dzimwe nyika vari kuitawo izvozvo, kuti tiwanikwe tichigadzira kuti education yedu, fundo yedu inge ichikwanisa kubatwa nemunhu wese angava ani zvake.
Muzvare anoziva Marindire vachitaura vari muno muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa neZEC kwezvabuda musarudzo, vanhu vave nemaonero akasiyana siyana pamusoro penyaya iyi. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Pamatunhu manomwe aziviswa nasachigaro vezek amai Priscilla Chigumba nevamwe vavo ZANU PF yakunda matunhu matanhatu izvo zvaita kuti vamwe vakarerekera kumubatanidzwa MDC Alliance vati havasi kugutsikana nezvaziviswa. Mumwe vari kuramba kutambira zvaburitswa nezek ndava Paddington Japa Japa vanotungamira sangano reZimbabwe Center for Equal Opportunities avanoti azvingaiti kuti MDC Alliance ikundwe kumatunhu ataurwa aya iyo yaizadza nhandare pamisangano yayo.
Uchingoona kubvira pane 7 aanaunzwa aya unotoona kuti maelection atobirirwa kudhara manyepo aya zviri kutoratidza kuti Chamisa atodyiwa kudhara ende isu sevanhu veZimbabwe Sema Civic Society Organizations hatisi kuzotendera zvakadai soizvo. Tinoda kuti zeki iite chaizvo chaizvo. Tikutoona kuti maresults aya ndaa 2018 aitwa upload ndoari kuannounce apo. Isu hatisi kuzobvuma china dzakadai.
VaJapa Japa vanoti vanofunga kuti zeki yashandisa zvakabuda musarudzo dza 2013 matunha yazivisa vachiti vacharamba kutambira zvaziviswa izvi uye vacharatidzira kusvika zeki yagadzirisa zviri kubuda musarudzo pari zvino.
Tikuda izvo marizauti chaiwo kuti anyatsetwe iwo chaiwo. Chamisa anga achipula macrowds anosvika kuma 40,000, 50,000. Taakushamiswa zvinezvi madifference ema 9,000, 10,000. Zvabva kupi mashura akadai? Uya not hatisi kuzobvumira zvakadai kuti zviitike. Kana zvichireva kuti tichaita demonstration every day kusvikira nyika ino yagadzirika, tichatoita.
Asi nhengo yeZANU PF varodhireki nyika dzino avapindawo mumusangano wezek nevatori venhau uyu vanoti zviri kutaurwa navaJapa Japa nevamwe vavo ndezvemugotsi matsuro sezvo ZANU PF yakagadzirira hwaro hwayo munguva yekutsvaga rutsigiro kusvika pakuvhota.
Maonero andaita zviri kuratidza kuti ZANU PF iri kuhwina ende yakashanda paground. Nemaonero ataita ndosaka taona vanhu vanga vakonfuswa pachinyorwa maWhatsApp achinzi vachamisa vahwina zvisirova zvisirizvo. Saka taona zvaakutaurwa nezeki zvatiratidza kuti zvechokwadi. Political party ZANU PF yaishanda ichimobilize vanhu, nokuti zvakafanana kuti kana pari pamusangano kuungana kwevanhu hazvireve kuti vanhu vanenge vane pfungwa idzodzo. Vanhu vanonge vachiuya vachida kuona nekunzwiwa speech kuti ine zvinotibatsira here, ine zvinotiumba here kuti tive chinhu chimwe chete. Saka kuunganirwa hazvireve kuti unodiwa.
Zeki yazivisa zvakabuda musarudzo yevamiriri veparamende matunhu anoti Marondera West, Mudzi North, Masvingo South, Masvingo West, Wedza South neChiredzi East ayatorwa neZANU PF ichikunda zvine mutsindo kuchitiwo dunhu reGwanda Central iro ratorwa neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. ZANU PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, ukuwo ZANU PF ichiti yakakundawo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na 6 AM, apo tinokuudzai zviri kuitika mukuenderera mberi kwenyaya dzesarudzo. Kana mchida kutumira tamba mbozha, zitumei kustudio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwao na udzedu pa www.voashona.com. Ano kuonekai ne mufaro ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa che isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31 Ntulikazi 2018 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho olusanda kwethulwa ngabe khomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama results abe certified ukuthi siwabani ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi sibe siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabe khomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa lapho inqobe khona kweziyisithupha abe-MDC Alliance bathola esisodwa. Uhlaziya impumelo le esiyethulwe ikhomishini yezek untungameli Nkomo weStudio 7 uxukele ngcwethi wezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Ukutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance ngoba ngananjelela ama-results analo esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajini amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-city analo iyi-one ewine i-MDC Alliance eGwanda. I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000 so ngibona ngani indication yokuthi kungaba le surprise enkulu kakhulu kuma results azabuya wona la ngibona izanu isuka le 2 days e-parliament because that means izalandela ama trends ka 2013 so amboni i-alliance iwawina ama seat awinwa izanu ngo 2013 so ngibona ngani this time around ngathi kuse-announce wonke ama results siyaphela izanu ile 2 days nje eklini.
Abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile, abe MDC Alliance labo bathi banqobile, kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona iZEC ukuthi isinike ama-results la, but okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho nalokho nalokho ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abangishayile so siza kuzwana la ma-allegations ze-rigging lento ezinjalo okuyinto esithola siyizwa mina mbona ngani se ukuthi MDC isitele ukuthi ngakurigwa njani nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time ngoba I think sesidiniwe ngokuzwa kuthi hayi sigciliwe ligcile njani akulanto ekhanyayo ukuthi bagcile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka yiyo impilo abayifunayo, impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengelamali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo.
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izano kayifuni ngoba nge umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ngabe ijene nomuntu osedrobheni indlala abona ngayo izano kwesikhathi ithiyene ngoba izano iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtukameni Nkomo weStudio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe nguMavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeather South, leChiredzi East. AbeMDC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela yepolling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishoreva Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chilero Stanley, an independent, received 90 votes. Mukanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU PF received 7,619 votes. And accordingly, Mukanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wamacommissioners aweZEC uDr. Qhubani Moyo uchasisa ngempumela asebeyitholilele.
Kathesi sibanike amaconstituents ayingu 7. Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama results abe certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Aseqala manje ukuthi abuye ukuthi siwakombayile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembaye ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kalesi sithe njengoba sesitholwana lawa khona angu 7 ngcono sisiwanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakho. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi isikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi polling station based. Ngalokho ke lokho yikho ukudelay kwenze kube nama delay okufika kwama results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizoba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusakusasa mbona sesilawo wonke sesifanele ukuthi sinike uZulu ama results azona.
Uthini kuZulu kakhona sebethethi nasinye. Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo abaya announce ama results electoral commission hathi ama political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathe banqobile kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yi-commission ngemva kokuba sesithula ama results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele. Abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni, abanye balele emzileni. Ngiyakutshela belele emzileni uzalanzelela ukuthi yikho kukhanya ngathi ama-figures abesiba makhulu by about lunch hour. Kube sokusithi emini sebeqalisa ukuthi thotho. Kwezinye indawo sithe sihamba njenge imashi iphela izizongena kuGoromonzi. Sithe sesizofika e-Ariane Goromonzi eCaledonia sazofica ukuthi abantu baloke bevuya.
Abazeki bathi baza kubebesazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe. Okwamanje bathi baqale ngokwazi uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba, kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini. Impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekucineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende. Abezeki bathi umsebenzi wethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho, kusitsho kuba mhlaka 4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka 2018 iyabe isethulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance, uMnumzana Tendai Biti, uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba i-MDC Alliance inqobile kulolu khetho. Ngakho-ke sebemelele i-commission ebona ngezokhetho e-SADC ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Indawo eziningi zelizwe zibika seziqedile ukubala amavoti, kodwa uduwo olukhona yikuthi iZEC ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa, okusokudale ukukhuluna kuZulu weZimbabwe. Ekhuluma lentatheli zindaba emini, uBithi uthi sebemelele ukuthi iZEC yazise uZulu ngokunqoba kukaMnumzana Chamisa.
We have now received from our agents across the country.
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka 2018 evela kuma agents ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungela nkinga ukuthi sinqobile kulolu khetho, njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Chamisa.
Isikhulumeli sikaChamisa uMnumzane Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Election le kazange ivele ibe election e-free fair, ibe election elokudlala kubi kuvela ku-Zimbabwe Election Commission. Ngakho-ke sikholeka sithi iZEC kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Itho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwaizolongubani.
UMnumzana Langton Mkhushwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo.
Sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwe amaresulti, basitshele ukuthi amaresulti aphuma ngo-3 o'clock. Kathesi sokungama-54 sokhe simelele amaresulti, kuyini osokusenzakala? Asisokukhona osokuhluphile yini kulungisi, kuyini okumeleleyo? Asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi, kuyini okuyenza athi amaresulti siwalidlala la bantu beZimbabwe ngokukhulu kwe-border to border? So sokhe simelele amaresulti, senifuna ukusenza abantu benu njani?
Umbiko kaBithi wokunqoba kwe-MDC Alliance ukhanya wamngelwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi yembusweni we-ZANU-PF. Omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni we-MDC.
Yeah, mina I think I hope into ekhuluma ngobithi yinto eqinisekileyo, ngoba hey iMDC sokulesikhathi ingawini yakwazi. So I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana beZimbabwe nje abantwana beZimbabwe sithole inkululeko engcono from iZANU-PF, because aye bese sikhathele ngeZANU-PF madoda, bese sifuna at least change. Lezo ukuthi amazwi akhulunywa ngobithi iZEC ayisoze iphambanise ekuba le micino esinika iZANU-PF futhi amavoti.
UBithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena noChamisa, kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kanasikhathi labantu abanjengoBithi, njalo uBithi kumele ahlolwe ingqondo.
VaBithi vanda kumbotariswa musoro wavo kuti uchakakwana here?
UMnumzana Biti sefuna ukuyahlolisiswa ukuthi usacabanga kahle yini. Sasimazi eligqwetha, kodwa angazi nxa esacabanga kahle kumbe yipolitics esimenza njalo. Uthi wenkakala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengoBithi, uChiwenga ukhokhela iZANU PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe.
Ngomnyaka ka-2008 uBiti wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumela yokhetho ingakamemezelwa okusemthethweni ikomishini eyayibona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Beth.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Izizalwane zeZimbabwe ezivote izolo zazilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho ezihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakoBulawayo kwaphela ngokuthula, njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabeZEC. Isiphathamandla seZEC koBulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station baza kuya kuwadi lapho abafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle, baze bengaqeda sebedeclare ukhansila. Besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly. Ama-councillors nile themba ukuthi bazaqalisa ukuba-announce from about midnight to early tomorrow morning. Then ama National Assembly, ama constituencies bazaqalisa ukuba-announce probably tomorrow morning, as from tomorrow morning. Usiza lezi zikhathi babe be-announce ama-results anala.
Uncube uthe impumela yokhetho yadalela ephalamende lamakhansili izaphuma masinya kulekamongameli.
I-presidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa, ama-results ayo kakhulunywa along the way. Aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke. Okwenzakalayo kule ndlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo. Indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe ezidle kuwadi, azidle ku-constituency, azidle ku-district azozofika la. Kube sokusithi esibili e-presidential only, awe-presidential only asuka kuwadi. U-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye amawadi before proceeding ukuthi babuye eHarare. Esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu koBulawayo kumele abesendleleni kumbe phose sefika ko-eHarare.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi iZEC kayimemezele impumela yokhetho ngokuphangisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende la ma-election science leyo la
ukushengisa ukuthi abantu lapha ispecial lapha kubulawayo lapha sithule kakhulu vele avula zanguzana avele azangizilwe azangisenzini asibili sivote kuhle but siyamelela vele kubuye ama-results njengosebekhulumente ama-results abuya so simelela ama-results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumelelo yakhetho siyayibona njengokuba lokhu isethulwa yizeki. Kodwa bese kucela kuzeki ukuthi basinike impumela province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumela evela kuma-province angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe i-province eyi-1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki. Inye ngayinye i-constituency iwinwe ngubani. Hayi khona lokhu ukuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ama-results lawa bayelethe masinyenze ukuthi abantu kuhle kudlule. Owinile abekwazi ukuthi winile lodliwe abekwazi ukuthi uwinile abantu bengabokhithwa bengabogcina bekususpense ngoba akulungani.
Kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi iZEC iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
Studio 7 namhlanje uhlelo lwabasakhulayo all the connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunombolo le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kweze ukuthi silifonele khona ngapho lapho likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqhazile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla leZANU-PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intelezi indaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathele zindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongayisiyo ZEC ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele iZEC nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethule amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli zindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Well, ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile kusystem over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli e-Robert Mugabe. So abantu nje abala kukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible or engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
Ukhetho kube lama hiccup
administratively lapha la laphayana kodwa siyenelisile kunyala bezekho kuba nasikhulumisane siwa solve lawo ma problems and then of course abantu baphumile ngobuningi babo besiyavota so osikunanzeleleyo ekuvoteni ukuthi process that is slow ezindawo njengamagwegwe primary ezinjengasemasem terminus semagwegwe north bekulama queue amade abantu bathethe isikhathi esithi nje langa belichisa so ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabona kude abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengeTiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Ngimele iStudio 7.
Sawakhuluke Chris Gande sike sithatheke olunye njalo daba impumelelo yokhetho ezansi emaNdebeleni sikazile ukuphuma njengakhonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usibhalo ludaba eseGwanda.
Impumela yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba ubengummeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Edson Gumbo weZANU PF unqotshiwe ngumnumzana Patrick Dube omanyano we-MDC Alliance. UDube uthola amavoti azinkulungwane ezedlule ezilithumi 10,390, uGumbo wathola inkulungwane ezedlule eziyisishiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano we-MDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili kwathi ibandla leZANU PF lathola ezine okuthi ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe iZANU PF susiye ezandleni ze-MDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu ayoGwanda Central asemaphandleni ibandla leZANU PF lithola amathathu kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. Umnumzana Midas Ndlovu oncindise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. IZANU PF inqobe eGwanda South kuwo wonke amawadi ayisishiyagalombili. EGwanda North i-MDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa kwathi iZANU PF yadobha ezintathu kodwa umnumzana Amon Clinic Ngathi obezimele wanqoba. Umnumzana Fiction Siziba isakhamuzi emzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla uthola ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile kumbe kuyini okubuyayo okuthile uthola sokunika abantu abathile abayiphathe yodwa ethile wena ongasoliye iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo engala discrimination ungabandlulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kuye kwafika kimi ukuhlangana phakomzulu. Kuye kwafika kimi This is the time. This is the time. Time, the time for you and me to reach boundaries and break boundaries and no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration. Although they say we are uneducated, we are better than them. Our music calls across the world.
Impumelelo Shining Stars labezo sibili bahayizwa kunopho ke bahlabela nje becula ngendlela abayaziyo. singakuhluka nokuthi sikhangele ezinye indaba ebesikhokela namhlanje. Ibandla lezanupf likhanya likhokela kumphumela yokhetho esithe yethulwa ngabekhomishin yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. UMnumzana Tendai Biti we-MDC Alliance uthi impumela yokhetho iveza ukuthi i-MDC Alliance iyanqoba. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesayo ngoKip Stove.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.